chinhu chatinogamuchira sevanhu vari kushandira kuti tinge tiine sarudzo yakachena, sarudzo inobuditsa zvido zvevanhu pachaitwa maelections atatarisana nawayo. Tinogamuchira nyaya yekuti SADC rwendo runo yati kasikei kuuya. Dzimwe nguva yaisisvika svondo rinoitwa maelections, kasi isu tinoziva kuti election kuti izonzi yanga iri free and fair, pane zvinoda kuongororwa. Nguva ichiripo maelections asati yaitwa, kwozoongororwawo zvimwe panenge pakuitwa maelections acho nekukaundwa kwemavotes, kwozoongororwa zvakare zvinoitika maelections apera, maresults aannounswa, ndokuti tizoti election yanga iri free and fair. Saka tinogamuchira kuuya kwaita SADC nguva iripo kudai. Chaakunyanya kudikanwa izvozvi ndechekuti vange vachikwanisa kutaura nevanhu vose vane chekuita nemaelections, vose vane mazwi anenge achida kuti ange achinzwika pane chekuita nesarudzo, kuti inge iri sarudzo yakachena.
Asi pane zvamuri kuonawo, zvii zvingade kuti zvinge zvichigadziriswa kana kukwenenzverwa pari zvino kuti pasaite mutauro pasarudzo idzi?
Chakanyanya kukosha iko zvino izvi inyaya yekuti iyaya yatingati intimidation kana kuti kushishidzirwa kwevanhu nyanye kumaruva, ndo nyaya inoda kuti inge ichiongororwa. Pamaonero atiri kuita iko zvino izvi nemeseji dzatiri kunzwa dzichibva kune vatungamiri, nyanye vatungamiri vebato riri kutonga, dzatisiyanei pane zvavaisitaura kudhara. Vari kumhanya kumberi vachiita hatisi kuda mhirizhonga, hatisi kuda zvakati. Chakanyanya kukosha ndechekuona kuti paground apa vanhu vari kuudzwa kuti kudii nemasabhuku avo nemachifu avo